mashoko aya ayo atorwa ne mumwe we makomishina uye vari mutaurire we Zimbabwe Anti Commission la John Makamure anotevera nyuto yabuda mu vanhu vauya pamusangano waitwa Mamutare wekuziya mashandiro akanaka ecommission iyi mukuedza kwayo kupedza huori kana kuti we draft National Anti-Corruption Strategy waitirwa muguta remutare nhasi vatakashinga masheya hanya mumwe vagari vemamutare vange vari pamusangano wanhasi vamasheya hanya vanoti sangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission rinosungirwa kuwanzira mimwe misangano yaro kumaruwa kune vanhu vakawanda uye nekune mamwe maguta kwete kungorambira vari muguta guru reHarare
basa vari kuita rezvake according to mafungiro avo nemaitiro avo but maresults ndiri kutaura ndakatosa nemanekaland kunoku hatisi kuona kubva pavakatanga kuita basa vachibata uri huri muno Mamutare zvikuru muno manekaland zvikuru takatosa nenyaya yemadiamonds ekwamarange hapana nyaya dzadzabuda dzinobatika yet there is the clear evidence yecorruption yaitirwa kwamarange kuti kune vamwe vanhu vakabhenefita and who are still benefiting nenyaya diamond and the can't reveal benefit. Saka zvakiva hatisati taona chiso chayo kuti tiratidze kuti pane basa ravari kubata ringape public confidence in their day to day ravari kuita. Yes, the work they are doing vari kuzviratidza vari kuzvizivisa but if you look at zvavari kuita varingoita varingoya pano muno muholiday and they spend their money, they sleep here but havasienda marural areas kunze kunotaurira nambuya kana vana vechikoro vari kunzwa kuti vazive kuti kune chinhu chinonzi zvaka kuti zviri kuvaka chii chinozobatsira nyika.
Mumwe wevanga vari pamusangano wanhasi Farai Matebu vanoti Zimbabwe Anti Corruption Commission iri kuita basa rayo zvakanaka asi kuti vanovimba kuti kumangarwa nekuferefetwa kwedzimhosva kuitwe nevakawanda kwete mumaguta makuru chete.
Ndofunga kuti igwara rakanaka zvikuru rekuitwa neZimbabwe Anti Corruption agent asi ndotarisira semutapi wenhau secitizen yakazvimirira kuti maitiro avari kuita ekuunganidza umboo nekutsvagurudza pfungwa dzavanhu anofanira kunge achiitwa achiinvhovha vanhu vakawanda nekuti kungoitwa mumaguta chete nekuti zvatiri kuona zviri kuitwa nezvekuti mapazi ehurumende nemapoka ehurumende vanonyanya kuitira misangano yavo yekuunganidza pfungwa dzevanhu mumaguta chete vasingaendi kumaruwa kunova ndiko kwakagara vanhu kunova ndiko kuri kuitika uori hwakawanda ukoko kunova ndiko kuri kuitika zvinhu zvakawanda ndokune vanhu vakawanda kumaruwa so zvese zvinofanira kuitirwa vanhu vakawanda vasingaiti chete mumadhorobha.
Asi vamakamure vanoti itarisiro yavo kuti panopera gore rino Zimbabwe Anti Corruption Commission inge yave nemamwe mahofisi mumatunhu anoti Mutare, Masvingo uye Marondera kuwedzera pane mamwe ari muHarare, Bulawayo nekuGweru.
Mahofisi mumaprovinces ese muZimbabwe gore rino zvaki ichabvura maofisis anokwana kuita 6 pari zvino zvaki ina maofisis matatu muHarare, muGweru nemuBulawayo saka zvaki iri kuda kuti ivhure mamwe matatu gore rino kuti aite 6 saka zvaki inenge yava kuin 6 regions dzenyika saka chakanakira kuti vhure mahofisi izvi kune mamwe namamwe maregions kuitira kuti vanhu vakwanise kuti vauye kuzoripota nyaya dzecorruption vanenge vakukwanisa kuuya pedyo so vanhu vemanikaland vanenge vakukwanisa kuuya Mamutare muno vachiuya kuzotaura nenyaya dzeuori vachikwanisa kuzonzwa maprograms ezvecorruption anenge achiitwa nezvaki.
Vamakamure vanoti chinhu chechiri kunonotsa kuvepo kwemahofisi aya ndechekushayikwa kwemari yakakwana uye zvishandisiro zvinosanganisira vashandi vakadzidzira mabasa sezvo vachida kubhadharwa zvakaringana nemabasa avo.
Nyaya kuti tiite ndechekuti mahofisi atiri kuvhurai anofanira kunge ane nyanzvi dziri kuseenza mahofisi iwayo kuti kana vanhu vauya nezvichemo zvekurapsia maofisas edu anokwanisa kuchiongorora nyaya dzacho kana vanhu vachisungwa vosungwa kana vanhu vane zvichemo maofisa zvedu anofanira kunge anokwanisa kupindura nekugadzirisa zvichemo izvozvo zvekurapsira saka toichida kuti vanhu vatichazopinza mumabasa iwayo vane nyanzvi zinoita kuti maofisi atiri kuvhura aye anoshanda zvakanaka kuti chinangwa chatenge tichavhurira maofisi aya tikwanise kuchikumukidza saka ndotikutarisira kuti gore ra2021 tichazokwanisa kuti zvake inenge yakwanisa kuvhura maofisi kune mamwe maprovinces anenge asara kana tabva ipapo tinoita kuchida kuti tochienda kumadistrict saka pachazopera 5 years zekomisheni inoyi tikufungidzira kuti isusu zvake inenge yavhura mahofisi maprovinces ese nemadistricts akawande munyika
vamakamuri vanoti komisheni yavo iri kugadzirirawo zvierengwa zvevanhu vasingaoni zvebraille nevamwe vanoshandisa mutauro wemaoko kana kuti sign language musangano wanhasi wapindwa nevemapoka ehurumende akasiyana-siyana uye vemapoka anoshanda akazvimirira akaita setransparency international zimbabwe nemamwe ndakamirira studio 7 mamutare ndini Ledha Moyo.